Memwe yemitambo iyi pakati peCameroon neAlgeria neuyo uri pakati peMali neTunisia iri kutotambwa panguva ino tiri pamhepo. Algeria inonzi yakasimudza ndege 11 chete dzakatakura vatsigiri vemaDesert Foxes kuenda kuCameroon kumutambo weWorld Cup uyu. Asi mutambo runyanyotaurwa nezvavo ndeuyo uri kumanheru ano pakati peEgypt neSenegal muCairo International Stadium. Zvikwata zviri izvi zvakasangana mufinal yeAFCON 2022. Senegal ndokukunda nemapenareti mushure mekunge vaita 0-0 munguva yakatarwa. Aimbobatira maWarriors chenjerai Dube anoti chaanonyanyofarira paSenegal kubatana kwevatambi vatungamiri venhabvu nemhuri yese yenhabvu munyika iyi.
Nyika yavo Senegal vari kusapota timu yavo zvikuru nekubatana unity, chiona nyangwe mane achisvika panguva yekutumira kana mari tenga matickets kuti vanhu vagone kuuya kuzoona nyika yavo ichitamba kuzosapota nyika yavo. Saka ndiri kuona unity yavabetsera zvikuru.
Egypt neSenegal dziri kutungamirwa nevatambi vari kurora kuLiverpool, Mohamed Salah weEgypt na Sadio Mane weSenegal. Izvi zviri kureva kuti mumwe wevatambi vaviri avo vane mukurumbira pasi rese haasi kuenda ku2022 World Cup iyo iri kutambirwa kuQatar muna chikumi. Zimbabwe yakabuditswa kare muWorld Cup iyi mushure mekupedza iri pasi-pasi mugungano raive neGhana, South Africa neEthiopia. Kunyange dai Zimbabwe yanga ichiri muWorld Cup umo hayaitenderwa kuramba ichikwikwidza sezvo nyika yakadzingwa munhabvu yepasi rese neveFIFA nemhaka yekupindira kwebazi rehurumende reSRC munyaya dzekutungamirwa kwenhabvu munyika. Mumwe mutambo weWorld Cup wakabaka moto manheru ano ndeuyo uri pavavakidzani veGhana neNigeria. Zvikwata zviviri izvi zvinoda kufadza vatsigiri vazvo mushure mekutatarika kuAFCON 2022. Zvichakadaro, muKaso Laga Premier Soccer League mune mitambo mikuru miviri iri kusangana zvikwata zvemuHarare chete neuyo uri pakati peChicken Inn neNgezi Platinum Stars idzo dziri kurwira mukombe. Chicken Inn ndiyo iri kutungamira makundano aya asi Ngezi Platinum Stars yaratidza kuti iripowo pazvikwata zvingangorwira kutora mukombe uyu. Mashoko ari kufamba anoti Ngezi yapa basa reuraridzi kuna Benjani Mwariwaru uyo achange achibatsirwa naBongani Mafu naTekshua Chiragwi. Tinashe Nengomasha ndiye ave maneja wevatambi vechikwata ichi. Asi muNational Sports Stadium mangwana Herentals iri pamusha neCapes United mumutambo wekutanga wezvikwata zvemuHarare wesvondo rino. Herentals iri kutamba zvinodakadza asi zveCapes United ndezvemazuva. Mongorori wemutambo wenhabvu vaKelvin Mushonga vanoti makepekepe iri kutatarika nekuti yakanyanyokumba vatambi kubva kuzvikwata zvakasiyana-siyana.
Maplayers mazhinji yakatora akabva kumadifferent teams kuti vazoveva nesizini yatinayo ka kuti vazonge vaite kopa kuti vabatane vazotambe bhora zvakanaka. Ndiona kunge zvichatora nguva.
Capes United neHerentals dzichateverwa nezvimwe zvikwata zvemuHarare, Dynamos neHarare City nesvondo munhandare imwe cheteyo yeNational Sports Stadium. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Mugovera Black Rhinos vs Blauwe Chiefs saKubva. Blauwe City vs Triangle Luveve. ZPC Kariba vs Tenax Nyamunga. Shondo Highlanders vs Yada Babafields. Manika Diamonds vs FC Platinum saKubva. Wawa vs Cranbourne Bullets Ascot. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.